Vamwe vataura neStudio 7 vati vave kutyira upenyu hwavo nekuda kwekuwanda kwenyaya dzevanhu vari kuba kana kuponda vanhu vachishandisa mabhemba ayo anozikanwa muchirungu kunzi machetes. Zvikwata izvi zvakatanga zvichinyanyowanikwa munzvimbo dzinowanikwa zvicherwa, asi pari zvino zvapararira nenyika yose. Mazuva mashoma adarika, chimwe chikwata chevemabhemba ava chakarwisa vanhu vashanu muchegutu, madzimai maviri akafa, mamwe madzimai matatu akakuvara zvakaipisisa. Musvondora pera irori zvakare, chimwe chikwata chevanhu vanodarika makumi mashanu chinonzi chakanorwisa kamba yemapurisa kwanembudziya kugokwe chichida kununura mumwe wacho akanga asungwa nemapurisa. Mukurwisana nemapurisa uku, vaviri vevanhu ava vanonzi vakapfurwa nemapurisa vakakuvara, vamwe makumi mana vakasungwa. Chimwe chikwata zvakare chemashurugwi chinonzi chakanorwisana nevanochengetedza mugodhi weGood Hope kukadoma, mumwe wavo akapfurwa akafa. Ongororo yakaitwa nemapurisa inonzi inoratidza kuti akapfurwa akafa uyu yaive nhengo yechiuto uye nhumbi dzechiuto dzakawanikwawo mumotokari yavaishandisa. Izvi zvakaitika mazuva mashoma shoma, chimwe chikwata chevemabhemba ava chauraya mupurisa kukadoma kwekare. Kunyange hazvo pave nenguva nyaya dzakadai dzichiitika mumazuva mashoma apfuura, veruzhinji muguta reGweru vakashamisika zvikuru mushure mekunge chikwata chevanhu vaive nemapanga akadaro chakasvika pachechi yeZayoja mumusha wemukobha 16 ndokutorera vanhu vaive muchechi umu mafoni nemari. Studio 7 yaedza kutaura nemurume anochengetedza pachechi iyi kuti tinzwe zvizere, asi aramba kutaura nesu achiti abvumidzwe kutaura nevatori venhau. Asi mumwe mudzimai anogara pedyo nechechi iyi uyo angozvidoma nezita rekuti amai moyo ati nyaya iyi yakavhundusa vanhu vakawanda zvikuru.
Takugara tichitya kuti tichazodi, because tiri kungonzwa kuti vakomana vavanetsa sezvakaitika kuchechi, kuti shuwa vemabhemba vangapinde muchechi mune vanhu vanenge vachinamata. Saka zvakuchiisa zvemabhemba. Tachikumbirawo kuti dei vakuru vaona kuti vogadzirisa sei, especially muno Midlands, kuti vanhu takutotya, especially isu vakadzi kufamba usiku tinenge takutotya kuti vakatibata vanogona kutiita zvisingaiti.
Mumwe mugari wemugweru muzvare Nozipo Rutsate vati maonero avo ndeyekuti kuregererwa kwezvikwata zvave nenguva zvichirwisana nenyaya dzegoridhe munzvimbo dzakasiyana siyana mudunhu reMidlands nekune dzimwe nzvimbowo munyika ndiko kwave kuita kuti dzimwe mbavha dzitevedzerewo ubhinya hwakadai.
Ndinoona kunge nyaya yakaregererwa kubva kare. Yakatanga iri panguva yevanhu vanomaina vegoridha, ndokwakatangira nyaya dzamabhemba. Asiwo zvichikuchidzirwa namapoliticians ndo vanga akabata munyaya idzodzodzo dzegoridhe. Asi zvakazobuda manje zvakuchiti chero macommon criminals, vanhu vanongofunga kuti vada kutorobha munhu vakutoita chii zvemabhemba zviya zvi. Saka kuona kwanguka inyaya yekuti munyika medu munomuka maakudzikira kuchengetedzwa kumutemo, lawlessness yawanda.
Amai Jennifer Chimange vanoti maonero avo ndeyekuti vanhu vari kuita ubhenya nemhirizhonga yakadai vari kuregererwa vachiita madiro aJorgina nekuti vane vakuru vakuru vanovatsigira.
Dai zvanga zvichibvira, hurumende yedu yapindira zvakanyanyisa, yakwanisa kutibatsira kuti zvinhu zvakadai zvimiswe nekukurumidza. Nokuti zvanyanya kutitambudza isu semadzimai, nokuti vanhu vari kubatwa vachibhembiwa vari kusanganisira isu madzimai, varume vedu kunyangwe nevana vedu. Ende tiri kuti isu zvataongorora tichiona ndezvekuti nyaya iyi inenge ine vakuru vakuru chaivo, kunyangwe kunyanya kune zvematongerwo enyika, nekuti hatisi kuona kubatwa kwakanaka kuri kuitwa nyaya iyi. Tiri kuona sekuti pane vane masimba vakagarira kuti nyaya iyi, mbavha idzi nenyanya idzi dzibatwe.
Mumazuva mashoma apfuura, paramende yakazivisa kuti ichaita ongororo yekuedza kutsvaga kuti chii chiri kukonzera nyaya dzezvikwata zvikwata zvevemabhemba izvi. Mumiriri weGweru mudare reparamende vaBrian Dube, avo vanovewo gweta uye vari nhengo yeMDC inotungamirwa navaNelson Chamisa, vanoti zviri kuitika izvi zvinoratidza kuti munyika mutevedzeri wemutemo sezvinogara zvichitaurwa nevebato ravo. Vadhuve vanotsigirawo maonero ekuti vanhu vari kuita izvi havasungwi nekuti vanoshandiswa nevamwe vakuru mubato riri kutonga reZANUPF mukuita mhirizhonga yezvematongerwo enyika.
Vanhu ivavo vanenge vari maactivists yeimwe bato, vachishandiswa kurova vanhu panguva yemaelections. Saka panguva yaanenge makamudzidzisa kumborova pamaelections nekutema munhu nekuti ndewe MDC, hamuzogoni kumunyaradza kutema kana akuda goridhe nekuti ndimi makamudzidzisa nyaya yekutema. Saka ndipo panomunoita dambudziko redu rekuti haiwa nyaya yakagara yaregererwa kubva pekutanga. Ndosaka pachishona vachitivo godzi kunobva kumasuriro. Zvandinongotaura ndezvekuti nyika ino haina murao, ndosaka achigona kuwana vanhu vakadero.
Taedza kunzwa dii remutauriri webato rezanu PF mudunhu remidlands vaCornelius Mupereri vakati tite zvekunyora mibvunzo yedu pasi asi vange vasati vapindura panguva yekuenda pamhepo. Asi vanoongorora zvematongerwo enyika vari nhengo yezanu PF vagadzira chirumhanzu vanoti zvikwata zvevanhu ava hazvinei nebato riri kutonga asi kuti imbavha dziri kungobirawo veruzhinji. Vanoti bato rezanu PF ndiro rine huwandu muparamende zvekuti haringatadzi kumisa vanhu vari kuita zveubhinya ava.
Zanu PF iye zvino ndoine majority muparamende, ndoo vakahwina kutonga nyika ino. Saka tikati Zanu PF nouwandu hwayo yakukonewa kukontrola vanhu vayakapa matemu. For argument sake zvedu tichingofungidzira, tingava here namatenzi muZimbabwe muno angapfuura 20,000. Ngati rimembei kuti padistrict poga poga pane mapurisa, pane support unit in that district, kunotori nekembi yamasoja vagokona kukontrola vanhu 200 or 300 maclaims. Ndoo pandoda kubvisa nyaya yezvepolitics.
VaVincent Chakunda mudzidzisi wezvidzidzo zvepamusoro zvekutongwa kwematunhu pamwe nebudiriro uye muongorori wezveupfumi akazvimirira. Vanoti nyaya iyi haigoni kupera kana pakasave nekutaura nenzwi rakasimba kwevakuru venyika vachishora nyaya iyi.
Vanhu ava vatava kuti imbavha, hadzizvi zvadzo mbavha nje, nokuti vakutopinda nomakereke, vakutopinda nomudzimba vachitora mari, vachirova vanhu, vachiuraya mapurisa. Zvopa kuti mucherechedzo wekuti security sector yenyika, mapurisa pamwe chete namasoja pachavo vakazvimiririra, vataridza kuti havachina simba rokugona kukunda mhandu idzi, nokuti mhandu idzi dzine simba rondinoona zvokuti riri kubva kuvatungamiriri venyika. Nokuti zvakare dambudziko rotinoona, hatisati tanzwa mashoko makuru anobva kuutungamiriri hwenyika achishoropodza nokusora mabasa akaipa kudai, uyezve achikumikidza simba zhinji nokutaura kwavo kune mapurisa kuti vakwanise kubata basa against mhandu idzi pasina kutya kana kuvhunduka.
Vachirumhanzi vanoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakatotaura kare nenzwi guru pamusoro penyaya iyi, izvo zvave kuita kuti mashurugwi asungwe neuwandu hwavo.
Ndinotondera kana vateereri vachitondera kuti kwakamboitwa meeting yairava ma-small scale miners kugweru. Nyaya idzidzi dzikabuda pachena. Vamunangagwa president venyika ino vakati izvozvo it is going to stop and zveshuwa. Ndosaka muchiona vanhu vakatanga kusungwa zvemhando yapamusoro nanhasi uye uno iye zvino vari kusungwa now. Saka vakasungwa kwaMutoko, vakasungwa muno muHarare nana Chitungwika, vakasungwa kunana Kwekwe, vakasungwa kuMazou. Tingati ndive nhengo here yepolitical.
Kunyange hazvo vamwe vanhu vari kuita umbavha nemhirizhonga yemabhemba vari kusungwa, vamwe vanhu havazi kugotsikana kuti mapurisa ari kuita basa ravo nemazvo panyaya iyi. Kusvika paonekwa nzira yekugadzirisa dambudziko iri risati rakomba, veruzhinji vacharamba vachifamba vakabatira ura mumaoko vachityira upenyu hwavo kuti vangapondwa nemashurugwi aya. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taurai Shava.